Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga munyika.
Bundo remutemo weZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridza. Section 59 inotendera muZimbabwe wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupedicate.
Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzeupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara pamhemberero dzechimakumi matatu nemapfumbamwe dzekucherechedza zuva remauto kubva Zimbabwe yavana kuzvitonga, mutungamiri wenyika uye varivo zvakare mukuru-mukuru wemauto munyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Let me appeal all Zimbabweans to cherish peace.
Regai ndikumbire zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti zviyemure runyararo rwuri munyika yedu nhasi. Tinofanira kungwarira pamwe nekuramba vamwe vari pakati pedu vanoda kuti veruzhinji varambe vachitambudzika kubudikidza nemhirizhonga kusabatana pamwe nekusagadzikana munyika.
Mashoko avaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti charatidzira muHarare nemusi wechishanu svondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika. MDC inoti haisi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa no waenda kumhemberero idzi vaitai mapani avo vati vanotsigira bato rezanu PF. VaMapani vatidai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunandira wegore rino, veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Kana uzoenda mune mademonstrations mamwe ari kuita ekuti properties dzevanhu dziri kupazwa dzichididi, vatikuona vachipindira vachikwanisa kusevha kuti mai maproperties zvirova kuti ivo vari kutachi basa ravo sevanhu vanochengetedza nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti mauto haafaniri kuita basa ravo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Isisi msesanga naro MDC tunoziziva kuti mauto ya Zimbabwe very professional vane shanda vachishandra rujinji runyika. But kune ma situations where tinoona ami ichishandiswa nema politicians and those atsinga fariri isisi MDC kuti dai ami inoramba kushandiswa nema politicians. So hurumende MDC ticha make sure kuti ami aishandi nema politicians inoshandira rujinji revanhu veZimbabwe.
Munanyama vhuvhu gore rapera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Nhasi mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yemahawks dzavasati vamboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga. Pamhemberero dzanhasi vamunangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafasha amaemvura kuchimanimani ecyclone Idai. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro vachiti mauto ari kuomerwawo neupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kweupfumi pari kuitwa chirongwa cheausterity kukwidza mitengo zvinhu zvisina tsarukano. Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori munyika. Vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zveuori. Papedza vamunangagwa kutura mashoko avo veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana-siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto emuno neekulesutu. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti ZDF Guaranteeing Peace and Security for National Development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remauto, vamwe vari muchiuto vanoti zvinhu hazvisati zvashanduka munyaya dzemararamiro avo kubva pakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vari muchiuto ava vanoti vanga vavimbiswa zvinhu zvinosanganisira kuwedzerwa mari dzemihoro, kuwaniswa nzvimbo dzekugara pamwe nekuwaniswa zvekufambisa kuenda nekudzoka kumabasa. Mumwe musoja wekukamba yekumagunje uyo anga ari muchinoi vachipemberera zuva remagamba uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Yanga anoti pane zvose zvavakavimbiswa hapana chatichaitwa. Yanga anoti vaitarisira kuwaniswa nzvimbo dzekuvaka dzimba pamwe nekupiwa zvekufambisa sezvaiitwa nguva yakare.
Kufaza hapana chatichashanduka kubva pakaitika zvatika because taichitarisirawo kuti pane zvakavimbiswa tichapuwa mastendi, tichapuwa mabhazi yekuti tiendese kumabasa. Kuwedzerwa kwemari uku kuti mari ngawedzere kana kupuwa nemamwe mainfomu but hapana chatichachinja, zvichiri ngori zvimwe chete toenda kubasa kana kuti pamararamiro atiriwizvo.
Mumwe musoja wekukamba yeziya papa moyo iyo yaizivikanwa kuti sirisiri airbase uyo asina kuda kuzivikanwa nezita rake anoti kurarama kuri kuita masoja kuri pachena nekuda kwenhumbi dzavanenge vakapfeka uye mararamiro avo munogara veruzhinji.
Ndiziri kuti kumwe chimwe ndemunoripota zvamuri kungoona, isusu hati kwanisa kutaura zvakawanda but muri kungozviona zvazvingori.
Mumwe musoja anga ari kumhemberero nhasi muchinoi vaGordon Pfumbidzai vanoti masoja anofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kuitira kuti vasapare mhosva dzekutora zvinhu nechisimba sezvinonzi zviri kuitika nemhosva dziri kumatare dzimhosva.
Kuti masoja anofanira kunge ari masoja anoremekedzwawo nenyika yese kubvira mabato aanonge achifanira kuitwa nehurumende anochengetedza nyika nekuti nyika yezvinoizvi mapuraizi edu haasiiti zviri kudhura. Saka kana zvakadaro ndopa tinopedza takuona masoja pedzera kuti adzima amudhirobhari tetisingazivi kuti vari kuita maamudhirobhari nokuti vanonge vasina kupfeka uniform but vanoita maamudhirobhari iyaya nokuti vazhinji vacho vanonge vane maakisi epfuti vachiita maamudhirobhari nepfuti. Saka tinopedzerawo kudaro nekuti mari yaanonge achitambira inenge iri shoko.
Asi mumwe wevaimbove varwi verusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Mooni vanoti zvinhu zviri kunakira vaimbova varwi verusununguko sezvo vave kuwaniswa mabasa nemapurazi.
Chokwadi ndicho kuti paold distance kwacha ndofunga mnoyeuka zvikuru kuti party yanga isiri kuona maoko zvinhu zvatati chemera iye zvino tane wa about vanhu vangani tikati matema danda tikati mahiya kati headman nevamwe vakazotorwa vachipinzwa kuparty kumbuleiwa vakati wande bati tinongoona kuti kupolitigure zvinokatarisa kwane maovhetiani dzakatwara even kugovernment tine vazhinji vari kutorwa vachipinda mugovernment positions kumaparastatals tine vari kutorwa vachienda kumaparastatals
tichida kukwanisa kubatsa mutsauriri wemauto munyika vaalfios makotore kuti tinzwe kuti sei nyunyuto dzemauto aya dzisati dzagadziriswa mune imwewo nyaya nhengo dzezanu pf dzinoti senator joseph chirongoma navafinias makumbe vanyadziswa nekubviswa patafura yepamusoro munhandare yechinhoi vachinzi vainge vasina zvigaro vamboedza kumiramira kuti vasabviswe asi mapurisa esecurity neprotocol avabvisa zvechisimba mupurisa abvisa vaviri ava asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti vaviri ava vabviswa sezvo vanga vasina zvigaro vaviri ava varamba kutaura nestudio 7 vachibva varamwa ndokubuda munhandare nembero dzisati dzapera ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini ata achigoriwa
MDC inotungamirwa navanelson chamisa inoti yamirira kusvika kwemusi wechishanu apo bato iri richapinda mumigwagwa richiratidzira muHarare sachigaro vechidiki mubato iri vateererai obeisi tole vanoti vachange nevanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira kwavo kusaite mhizhonga vasitole vanoti bato ravo ratora danho iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika asi bato riri kutonga rezanu pf rinoti rinozviziva kuti chinangwa chemdc ndechekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pachigaro avo rinoti vakasarudzwa zviri pamutemo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy mutodi pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika victor matemadanda vanoti mdc ikaita zvemirizhonga nemusi wechishanu inenge ira moto muziso asi vasitole vaudza reichoto weseti vari kuratidzira nemusano nekuti vechete nzira inoremekedzwa vemuteka kuti vanyuto dzavo
rongwa hwehwadanho rekusara izuva rekuti vanhu tiungane toratidzira sekutara kwatakaita takatoitawo pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa tsamba yakanguri yaenda ivo vakanguri vaigamuchira kududzira kuti hapana ichatimisa musi wechishanu mhuri yezimbabwe inogara muharare nemunharaunda dziri pedyo neharare tokusangana paafrica unit square nenguva dza9 tomacha murunyararo
vasitole mapurisa atapindura here pane zvamakavazivisa nezvokuratidzira uku
ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapo mapurisa harisi basa ravo pindura mapurisa basa rakugamuchira tsamba nekuti mutemo unoti we need to notify them hautauri kuti vanofarira kuti pamvumo takaita sekutaura kunoitwa mutemo isi vanhu vanogamuchira mutemo chaizvo semhuri yemdc saka takatevedzera zvaunoreva zvokuti tipei tsamba takaita saizvozvo nemazvo tsamba ikagamuchirwa
bato renyu zvikurimi vechidiki ndapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nemusi wechishanu
allright yeah, ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vanga atya kuti isingaitika mhirizhonga asi regai nditaure kumhuri yezimbabwe zvazvino kuti isusu sevechidiki vebato remc takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato rezanu pf saa vachange vachiona kuti vanhu vari kufamba muri munyararo uye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yezimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvishanduke mukati menyika yezimbabwe ndochekutanga chataita yezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanho roga ro kuitira kuti tichange tichitora mapikicha avo vabatwa nezvekudaita mhirizhonga mutongo wavo wakafandisa chidanho chatotora hachinei nemhirizhonga chidanho chine runyararo mukati
sanwanda kuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vamunangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo ndizvo here zvamakaronga kuita sebato
dambudziko ravo vanhu vanenge vachitaura kudanho nderekuti vane dambudziko kusanzwisisa panguva dzavanenge vachiverenga bumbiro remutemo tiripo isi pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa kuti ramangwana vasazoita zvakare mistake yekureva nhema saidzodzo. Zvinokatya madza uye zvinohlisa kuti kune vamwana vasati vanzwisisa kuti bumbere mutemo wezimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achitaridzira. Section 59 inotemba kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu chindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetishoni.
Sachigaro vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vateererai Obey Stole vachitaura vari parunare muHarare naRachel To weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune chikwata chemapurisa muMalaysia yanga chitsvaga musikana wekuFrance ave chizvarwa cheIreland chawana mutumbi wemusikana uyu mushirembo chete asakatika. Mapurisa emunegeri Sembulilan anti awana mutumbi waNora N. Corin unzvimbo iri kiromita maviri kubva muDusan, nzvimbo inoshanyirwa. Uganda iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuomesera vanoisa zvinhu nemashoko paindaneti zvikuru zvine ruvengo kana kunyadzisa. Izvo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti idanho riri kutorwa nehurumende rekuda kunyaradza vane maonero akasiyana neayo. Vave kuda gore kubva zvatora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu uye kuzvemari vamutuli Ncube musi wa10 Gunyana. Vaviri ava vakavimbisa kuti vaizogadzirisa upfumi hwenyika chinova chikonzero chikuru chainzi navamunangagwa vachitsigirwa nemauto. Ndicho chikonzero chakapa kuti vapidigure hurumende yava Robert Mugabe. Asi kubviswa vamugabe pachigaro pane zvachinja here munyadza zveupfumi? Panyaya inotevera.
Pavakatora mhiko, vamunangagwa vakavimbisa kuti vaiurongwa hwekuvapfumi uye kumutsuridza kudyidzana nedzimwe nyika kurwisa uita izvagwa vamunxube kuti vave zvemari here vanoa
zvanaka handizvo onungomushana kuti zvinaka karongwa nemende naamina wavo ndozvinhu zvitoita kuti tiikome ichiindive ikomaneja io zvinorwadza akuitwe etaenda mbe ngoda kuzvigadzira maindivura inenge chavazvita sekuti dzavaise mari muno vana havo asi kuiva mari yomuno muzimbabwe kunoita kuti uchikondorora upfumi hwemuzimbabwe.
Rukota rinoona nezvemari uye mwe vati vatore MDC vatendai biti vanxube
varikusei vaaeuinxube iko zvino mukatarisa kudhura kuri kuita zvinhu kuchingwa chaakuita $10 inflation yaakuma600 magetsa pekuruna mvura mumadisaster fungo kuti tatambosafa
nyange hazvo indowedze kumanobva muzana nenge yezvita nezuva vaidzika muna chikuru. Izvi zvakavatore danho kumbomisa zims kuburisa inflation yacho zvachose. Mutungamiri weconfederation of zimbabwe industries vahenry zo kushayikwa kwemagetsi zvakonzera kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimisi zviderere zvikuru.
Capacity utilization yakuna below the 50% yanga ichimbotarisiwa kungeta dzadzika as low as 30%.
Zvinhu zvakaoma. Munyori mbuva Jafeo vanoti vashandi wamari semuenzani vashandi vemende
atariaobatungaini ino tiona kuti kusara iri pamano anenosva six anotakura makombi mumweche.
Vakuru vanotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzidzi kudye. Mwaka wapera mvura yakarambirawo mudenga zvapa kuti vanodarika nemashare nezvino mari kuiwanise vanodya. Ndakaa Studio 7 muWashington DC dininzu.
Nengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America dzinoti dziri kuronga kuratidzira kumuzinda weZimbabwe muWashington DC nemusi wechishanu svondo rino dzichitsigira. Dzimwe nengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemukomu MDC muNorth America vatinotokosekana kubatana navo zvisinei nripi vati vatora danho iri nekuona kuparara kuri kuramba kuchiita nyika. Ngatinzwe uri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tsuku kahama neshe kuZimbabwe nyangwe iri programi MD asi tsukona kuti munyika yeZimbabwe ari kutambura kuna fuel chikashingo daro miro upenyu unenge waoma saka tati somye vanhu vari kusangana Unity Square nesuo tinenge tiripo pa Washington DC pa embassy
kuratidzira kwenyu kana kupinda mukura kwenyu mikuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge uchitwa nemusi wechishanu ne MD
zvakakosha nekuti tinoda kuratidza vanhu vari kukumba kuti nesuwo tiri kushungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu nekuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke Zimbabwe ngaiite utongi hunova huri acceptable ndo zvatiri kuda kuti tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoitwa EPF kune huori out of context saka nesi tiri
kufoka vanhu vasinei nebato renyu
isu inoratidzira zvepolitics pana munhu anorozve maomero ezvinhu muzvipatara chaikwa iyi inyefekta munhu wese saka susu seorganization yemtaudzirae kuti hama nezvi nyange usingasapoti hako wii kuratidza tiri paton dc emba hatisi kufara muvitwa nyika kumba yacho iri onde
kuratinyiwe kumazira kuti kunenge kuchitanga nguva iuye kuchitora ngu
urongo kutenge kusvika 4 PM embassy wadc
vanga vatevedzeri vemutauriri weMDC mudunhu renorth america vatimothy muringai vari parunare muohio muno maamerica nestudio 7 asi sachigaro vezano pf mudunhu reamerica vafrank guni vanoti havaone kuti MDC iradzire kumuzinda wenyika muwashington dc asi iyo ichiramba kupinda munhaurirano dziri kukokerwa navamasino munanga dziri kupinda nemauto ezvematongerwo enyu
isu tinoona sezvinhu zvisina maturo nekuti hatizive kuti tava chii isu semusangano wezanu pf hurumende tiri kudeedza munhu wese mwana wese wezimbabwe kusangana vachabate uyai tigare tikurukure pamwe chia tsakidzira kwavaatidzira kuvaa nezvei chida kuachivha chihachinoratidzira zvakare hazvina zvazvinobura hapana zvinoburitsa uye hatinzwisise kuitirwei zimbabwe inyika yedu tese tiri kuti ngatibatatei maoko tiise pfungwa pamwe chete tiva vedu murunyararo tichiremekedzana isu vanotonga tichiremekedzawo avo vanopikisa umwe noumwe ane nzvimbo yake mukuvaka zimbabwe asi ngatibatsanei tishande pamwe chete kwete zvekuswera vachienda mumastreets vachizopedzisira vapisa zvinhu zvekurova vanhu nekukonzera mbonga mupopotadzisa kuti vanhu vaende kumabasa nyika iende mberi
asi vaguni hatisi kodzero dzavo here dzekuti vange vachiratidzira
aiwa munhu wese ane kodzero idzodzo asi kodzero idzi hadzingoshandiswe dzichipitirira kodzero dzevamwe chatisingade ndechekuti vatova nekodzero dzekuratidzira vorambidza vamwe vanhu vanoti kodzerowo dzavo dzekuda kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvavanoita muupenyu hwavo
tiri kunzwa vamwe venyu vezanu pf vari kuti vachaoti kuratidzira ikoko hakubudirire imi munozvitambirawo sei
tiri kurambwa nezanu vanhu vanoita zvinhu zvinoraudzira pamutemo zanu haisi kuti vanhu havana kodzero yekuratidzira aiwa tiri kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira asi vakada kuita zviri kunze kwemutemo isu sebato riri kutonga hatisi kuzoregedza vanhu ava vachikanganisa vanhu vari kuda kuvaka zimbabwe kuti ibudirire kana kuti vachipfunza midziyo kungava kupisa dzimotikari zvatakamboona zvichiitika kurova midhuri yakazvimirira nekukanganisa vanhu vari kuita mabasa avo nesuwo tichange takavhura maziso nenzeve dzedu
vanga vari sachigaro vezano pf mudunhu reamerica vafrank guni vari parunare muwashington dc nestudio 7
kwazwai mhuri yezimbabwe ini ndini maigove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection na 8 PM nhasi muchirongwa tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC inotungamirwa navanelson chamisa uko kuchaitwa nemusi wechishanu kana muchida kupinda muchaichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp zino 202-465-0318 ngatisanganei pachirongwa the connection na 8 PM bye.
Nature.
sezvo mwedu yatimbotarisa sei gwe inoita zuva remauto tungamiri wenyika vaimasinomana vachita veruzhinji kuti vataite mhirizhonga munyika vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika zvino zvoramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wengakandemi mutungamiri Nkomo
Kaba kule.